Vagari ava vari kupa kurudziro iyi kukomite yeparamende inoona nezvemagariro evanhu nenzvimbo dzinoyera kana kuti culture and heritage iyo iri kufamba munyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekubatwa kwenyaya kumatare echivanhu emadzishe masabhuku nemasadunhu. Vanyika dzino madzima vanoti mimwe mitongo iri kupiwa kumatare aya iri kuraswa nematare pamusoro Major Street.
Mangwana nyayinongodzoka nakuti vapa munhu decision kuti mumwe munhu ane mutemo wekuti wakapa munhu munda vanoti kana kuti 3 to 4 years munhachirima ipapa apata, asi mangwana anodzoka achinzi wakaita zvimambo wakaita zvekunzi kwemutemo uyu ngaatore panzvimbo.
Mumwe akapa pfungwa dzake pamusangano wakaitirwa pamurombedzi kwazvimba kumashonaland west vaelvis honderi vanoti matare echivanhu akawanda ari kutatarika
ndekuti tave dambudziko chevati patinozoti mambo havana simba pamwe vanenge vapindira nyaya isiri yavo. Saka mambo munhu akavazvika ndifanira urayiwapo mambo kuti ayo yaisi yangu nyaya ikauya mambo obvuma kuti iyi ndeyangu iyi ndindotonga. Saka ipapo ndazvikumbira kuti mupote muchiti nguva nenguva vachiuya vachiudzwa pavanotangira ndepavanogumira.
Asi vamwe vakaita sava Charles Nyamangara vanoti matare epamusoro ndiwo ari kutokanganisa sezvo achipa mitongo zvichipesana netsika nemagariro evanhu.
Pandiri kunoapiriswa kumagistrate court ndiri kunoapiriswa kune musikana kana mukomana magistrate akabva kuinvesti of Zimbabwe kwakakapera, but chinhu chaari kunoapira nezvacho inyaya yemakuna kuna yekuti amai vakatorana nemwana wavo mukomana. Inini pamutemo wekuchenura nyika yangu vanodiwa mombe shanu kana nembudzi mbiri kana nechii kana nechii, but then ndiri kunoapira kuchinoro ndokuapirwa kuna magistrate. But magistrate has not even the slightest of idea of culture yangu inini kuti ndichachenesa sei nyika yangu yaitirwa makuna.
Kutonga kwenyaya handiko chete kuri kuzeyiwa. Mugari wekuzhombe mudunhu remidlands Valio Chitewe vanoti madzimambo ari kuita zveuori pakupa vanhu pekugara vachivabhadharisa mari izvo vanoti zvave kurerutsa chimiro chemadzimambo.
Mudzara wangu kuti andipe pekuvaka munda make, inini ndonzi izvo inini ndibhadhara $80 yekuti ndivake munda mamudhara wangu zvirikwe mubhuku mangu munda mamudhara wangu ndobhadhara $80.
Ko ivo vari kunzi havasi kubata basa nemazvo vari kuti kudii? Sadunhu Katiza Gombo vaGibson Chenami vanoti hapana chakaipa kuti vaende kunorodzwa pfungwa sezvo zvichibatsira munhu wese.
Zvinonzi kuziva mbuya hudzwa mitemo iri kuchinja Valentine's Day, saka training inopreferwa nemadzimambo chaizvo.
Mambo Ngezi vapita pasipamire vanoti zvekuti madzimambo ari kutadza basa nekuti kune mitongo yakawanda inopiwa nematare asi ichizoraswa nedare repamusoro kanawo nedare repamusorosoro hazvina maturo.
Mamejasiti akaenda kutraining haana here nyaya dzinoitwa apiri dzinoapirwa dzizonotendekwa parutini haikuti hakuna here zvakadini kwematongero amambo ka mambo anotonga nyaya dzechivanhu asi hadzina sistimu yekuti dzinotozikamwa dzinoparwa so dzinodai kana kugaya nyaya yakadai.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Vimba Inyemba vanoti zvinonetsa kuti madzimambo adzidziswe nekuti vanotonga zvichienderana netsika nemagariro emudunhu mavo. Vari kutungamira komiti yeparamende iyi mambo nechombo vaLington Chikukwa vekumudzi Mashonaland East vari senator vanobvuma kuti zviri kubuda kwese kwavari kuenda ndezvekuti matare emadzimambo netsika zvinhu zvinoda kuti zvivandudzwe.
Matare emadzimambo netsika dzacho zvinoda kuti zvivandudzwe.
Madzimambo, masadunhu nemasabhuku vanotonga nyaya dzine chekuita nekutadzirana kwevanhu zvinenge zvichida kuti vadzoreredze kana kuripisa vanhu kumaruwa. Mambo anotonga nyaya nemachinda ake kana zvipangamazano zvinosarudzwa nekuti zvine njere dzakapinza here kana kuziva zvakadzama tsika nemagariro pamwe nekugona kutaura zvinonwisa mvura. Dare ramambo ndiro dare guru pamatare echivanhu anosanganisira dare rasadunhu nedare rasabhuku uye mitemo yavanotevedzera haina kunyorwa pasi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.